Mazano ekubatsira mhuri kurera vana. Vabereki vanofanira kuzive ine zvekuendesa vana kukresh. Vamwe vabereki vanoenda kubasa vanosarudza kuendesa vana vavo vanenge vachiri vadiki kukresh vachizonovatora vamanheru. Munofanira kuendesa mwana wenyu kukresh here? Mibvunzo yamunofanira kuzvibvunza. 1. Kana mwana wangu akaswera ari kukresh, hazvizovhiringidzi here kuwirirana kwandinoita naye? Zvinogona kuvhiringidza. Mwana paanenge ari mudiki, ndiyo nguva yaanodzidza zvinhu zvakawanda zvichamubatsira kuti akwanise kuzogarisana nevamwe paanenge akura. Panguva iyi, edzai nepese pamunogona napo kuti muve nenguva yakawanda muine mwana wenyu. Kana vabereki vakafunga kuendesa mwana wavo kukresh, vanofanira kufunga zvavachaita kuti varambe vachiwirirana nemwana wavo. 2. Kana mwana wangu akaswera ari kukresh, achakwanisa kuramba achiteerera zvandinomudzidzisa here? Pamwe pacho anogona kusateerera. Rimwe bhuku rinonzi Hold On To Your Kids rinoti, vana vadiki pavanoita nguva yakawanda vari vega, vanotanga kutevedzera zvinoitwa nevamwe vavo. Kana vabereki vakafunga kuti mwana wavo aswere kukresh, vanofanira kuzvibvunza kuti, mwana wangu haazodzidziswi zvinopesana nezvandinoda here? 3. Kana mwana wenyu akaenda kukresh, zvichamubatsira here paanozotanga chikoro? Vamwe ndizvo zvavanofunga. Asi vamwe vanoti kresh haina zvainonyanya kubatsira pakudzidzisa mwana. Pasinei nezvinofungwa nevanhu, imwe nyanzvi inoona nezvekukura kwevana inonzi Penelope Leach yakanyora kuti, musafa makafunga kuti kukurumidza kuendesa mwana kuchikoro kana kuti zvaanodzidza ikoko ndizvo zvichanyanya kumubatsira muupenyu. Kana mukangova nemafungiro akadaro, munenge muchiita sekuti zvese zvamakamudzidzisa kubva pamakamubereka hazvikoshi. Vabereki vanenge vachifunga nezvekuendesa mwana wako kresh vanofanira kufunga kuti pane chikonzero chakanaka chekuti vadaro here uye kuti zvichabatsira mwana wacho here. 4. Madi kuita kuti mwenye agare pamba achirera mwana. Dzimwe nguva murume nemukadzi vanoenda kubasa kuti vangoramba vaine kaupenyu kepamusoro. Asi pane chinokosha kupfuura mwana wenyu here? Vabereki vanenge vachifunga nezvekuendesa mwana wako kresh vanofanira kuongorora kuti havakwanisi kuderedza mari yavanoshandisa here kuitira kuti mumwe wavo agare pamba achirera mwana. Musati maendesa mwana wenyu kukresh, tangai manyatsofunga kuti zvakanakirei uye zvakaipirei. Kana mafunga kumuendesa, zvii zvamunogona kuita? Bhaibheri rinoti, munhu ane njere anofungisisa nhano imwe neimwe. Zvirevo 14, verse 15. Mashoko aya eBhaibheri anoratidza kuti munofanira kutanga manyatsofunga musati masarudza kuti muchada kuti mwana wenyu aende kukireshi here. 1. Zvisarudzo zvipi zvamunogona kuita? Vamwe vabereki vanosarudza kuti mwana wavo aende kukresh inoitirwa pamba panenge paine munhu mumwe chete kana vaviri vanenge vachichengeta vana uye paine vana vashoma. Vamwe vabereki vanosarudza kugara nehama yavo kana kuti musikana webasa anenge achisara nemwana. Zvese zvamuchasarudza zvine zvazvakanakira nezvazvakaipira. Madii mataura nevamwe vabereki vakamboita izvi? Bhaibheri rinoti, uchenjeri ndehwevaya vanotsvaga mazano. Zvirevo 13, verse 10. Kana mukasarudza kuendesa mwana wenyu kukresh, fungai nezvezvinhu izvi. 2. Nzvimbo yacho yakaita sei? Yakanyoreswa uye iri kuita zvinoenderana nemutemo here? Ine mukurumbira wakanaka here? Nzvimbo yacho yakachena uye hapana zvinokonzera njodzi kuvana here? zvizvi changi zvichiitwa nemwana wenyu ikoko. Mashoko emuzasa anoti, somuenzani somwana wenyu achangoswera achiona TV here kana kuti anenge achidzidziswa kuitawo zvimwe zvinhu uye kuita maexercise. Apa ndipo panoperera mashoko emuzasi. 3. Ndivanani vanenge vachichengeta mwana wenyu? Vakadzidziswa here kuti vana vadiki vanodzidziswa sei kusanganisira zvefirst aid? Munokwanisa here kutsvaga mashoko kuti muzive kana vanhu vachachengeta mwana wenyu vasina kumbopara mhosva? Vashandi vepacreche pacho vanogara vachingochinja-chinja here? Kana vachigara vachingochinja, zvinogona kuomera mwana kujairana nevanhu vakasiyana-siyana. Pacreche pacho pane vana vangani, uye vanochengetwa nevanhu vangani? Kana munhu mumwe chete achichengeta vana vakawanda, zvinoreva kuti mwana wenyu haazonyatsowanirwa nguva yakakwana. Asi nguva inodiwa nemwana inosiyana zvichienderana nezera rake uye zvaanokwanisa kuita. Vanenge vachichengeta mwana wenyu vakasununguka here kukurukura nemi kana paine zvavanoda kwamuri kana kuti imiwo muine zvamunoda kwavari? Kudzokorora. Zvamunofanira kuziva nezvekuendesa vana kukreshi. Zvisarudzo zvipi zvamunogona kuita? Vamwe vabereki vanosarudza kuendesa vana vavo pakreshi neitirwa pamba. Vamwe vanosarudza kuti hama yavo isare nemwana. Chisarudzo chimwe nechimwe chine zvachakanakira nezvachakaipira. Saka vabereki vanofanira kutanga vanyatsofunga. Kana mukasarudza kuendesa mwana wenyu kukreshi, fungai nezvezvinhu izvi. 1. Nzvimbo yacho yakaita sei? Yakachena here? Haina zvinokonzera njodzi kuvana here? Yakanyoreswa uye inoita zvinoendera nemutemo here? Zvii zvinoitwa nevana panzvimbo yacho? 2. Ndivanani vanenge vachichengeta mwana wenyu? Vane mukurumbira wakanaka here? Vanokurukura zvakanaka nevabereki here? Munhu mumwe chete anochengeta vana vakawanda zvakadini?